Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare Maneru anasi uri musi wechina zvita 2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinosvitsa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemari vamuturi Ncube. Mutungamiri weMDC Vanessa Nchamisa vanosangana nevakwegura pamabiko ekupemberera zuva reKrismasi. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Manguja vanoudza komiti yeparamende kuti nyika ine mafuta edzimotikari akawandisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi vokumaruwa vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS nhasi vasvitsa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemari vamuturi Ncube mushure mokufamba netsoka kubva kwamutare kusvika muHarare vachiratidzira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dze RTUZ dzasvika muHarare nhasi mushure mekufamba netsoka dzichiratidzira kubva kwamutare dzichiti dzinoda kubhadharwa mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica pamwe nekupiwa chidimbo chemari yekuvatenda pakupera kwegore yebhonasi. Vasvika pamahofisi ebazi rezvemari, varatidziri ava vavharirwa mikova nemapurisa anochengetedza pamahofisi aya, vakazovhurirwa kwapera maawa maviri, pavanga vari panze pemahofisi ava Ncube aya. Mutungamiri weARTUZ, vaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti vazokwanisa kusvitsa gwaro ravo kuhofisi kwava Ncube.
Musangano wataita taramba kuteerera rhetoriki dzese dzavanga vachida kutaura dzekuti vakutiudza kuti vane kugadzirisa kwavachaita. Tati ngavagadzirise, isusu tichazodzoka musi wa 7 January kana vachinge vasina kugadzirisa. Hatidi kuudzwa nyaya yekuti tichagadzirisa musi wakati, isu toda kuona mari mumaaccounts edu. Saka kubva pano takuenda kunzoko kunozivisa maticha ese kuti musi wa 7 January ndio pane second battle rekuti tikakudiwa munhu wose akuchisiri kufamba kubva kwamutaro. Takafamba tikatanga chimurenga vati vakugadzirisa nyaya yedu asi musi wa 7 January kana mari isati yapinda mumaaccounts takuya pano tichi demanda masolutions. Kana tazouya tawanda zvinoreva kuti chimurenga chacho chinenge chasimuka.
Mumwe wavaratidziri ava vaMcDonald Kondo vati rwendo rwavo rwokubva kwamutare rwairwadza sezvo vakasungwa nemapurisa kumacheke nekuruwa.
Tinoziya isu kuti tinoshanda kubva musi wa 1 kusvika musi wa 30. Mari yedu handingati mabhondi asi mari yedu imhepo ineswa mumafoni. Mhepo iyoyo inobuda sei mufoni kuchipatara hakusi kudiwa mari iri mumhepo. Mwana wechikoro haasi kudiwa mari iri mumhepo. Totarisa vana vedu vechikoro vanoda maschool fees. Ambori mari maschool fees acho. Iwe unotambira mari. Unoda pekugara. Unotambira mari inokwana kubhadhara pekugara. Unorwara. Unoda kuenda kuchipatara. So zvinhu izvozvo ndizvo zvakatisunda kuti tifambe 270 kilometers.
Varatidziri ava vati havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana vasina kupihwa mari yavari kuda iri yemadhora ekuAmerica. Murwendo rwavo vachibva kwamutare nhengo pfumbamwe dzeARTUZ idzo dzinosanganisira vaMasaraure dzakasungwa nemugovera kumacheke ndokubva dzazoendeswa kumarondera uko vachuchisi vakaramba kuti vamiswe pamberi pedare redzimhosva. Mushure mekuregedzwa nemapurisa dzimwe nhengo 14 dzesangano iri dzakazosungwa zvakare kuruwa ndokubva vaendeswa kuHarare Central Police asi dzakazoregedzwa mapurisa achiti dzichadaidzwa kumatare pachishandiswa masamanisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchungamiri we MDC wa Nelson Chamisa nasi vasangana nevapegura mazana manomwe vanobva muHarare nechitungwiza pamabiko ekupemberera zororo rekisimisi pamwe nokutendawo musiki aitirwa mumusha weHighfield muHarare. Vachamisa vanoti vatorawo mukana uyu kugovera zvipo zvekisimisi kuvapeguri ava avo vane makore anotangira pamakore makumi manomwe nemashanu zvichikwira. Mari yakashandiswa kutenga zvipo izvi inonzi yakaunganidzwa pamabiko emutungamiri webato akaitwa mumazuva achangodarika. Mutungamiri weMDC uyu anoti mabiko anhasi aya anga asinei nezvematongero enyika sezvo vakwegura ava vakasarudzwa zvisinei nekuti vanoita zvematongero enyika here kana kuti kwete. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachamisa.
Nasi tanga tine chirongwa, chirongwa cherudo, chirongwa chekurangarira vabvezera vane makore 75 zvichienda kumberi. Avo vanga vana mai, vana gogo, vana baba, vana sekuru. Tiri kurangarira nokucherechedza chipo chatakapuwa naMwari chokuva nemakore akadaro. Asiwo tiri kurangarira kuti kazhinji zhinji tikacherechedza vanasorojena vabvezera, nyika inowana runyararo, nyika inowana rugare, inowana makomborero. Saka ichi chiitiko chatatanga kuparura gore rino, asi tine chishuwo chekuti chipararire nyika yose kumaruwa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti wega wega ane makore 75 zvichienda kumusoro, kunosanganisira navamunangagwa vanenge vari muma 75 vana vamugabe vanenge vari kuma 90 chakadeno, tine tichida kuti vanga varipo. Nhasi tatakatokoka tichitarisa kuti vanenge varipo.
Tichitarisa chiitiko ichi vachamisa, tinoona masangano akawanda vanosangana nemapoka evakwegura vakaremara nevamwe vakadaro vatingati vari disadvantaged munguva ino yekisimusi. Tingati ndo zvaitawo here kuti musangane nevatana?
Isu tine kukoshesa. Munozviziva kuti takaenda kusarudzo tikakunda zvine mutsindo tikahwina. Asiwo pakangozoita kupinda kwakaita pongwe mumusha kana kuti kupinda kwakaita vana sekuru bveni mukuima kwedu vakakohwa zvatakakohwa, kureva kuti dura redu rakavazhwa kana kuti rakapazwa. Asi zvisinei, kuhwina kwatakaita kune kodzero yekuti tinge tichitanga kuvandudza zvatichange takuita muZimbabwe itsva iri pedyo pedyo isiri kure.
Manga makatarisa vakwegura vanobva kubato renyu chete reMDC here kana kuti maamuchingotarisa vakwegura?
Tanga tichitarisa munhu nezero rake. Zvemapato izvi zvinopatsanura vanhu. Zvemapato izvi handiyo Zimbabwe. Zvemapato izvi handiyo Africa. Zvemapato izvi handiwo hunhu hwedu. Mapato anopfuura, inongova nzira yekuti vanhu vange vachiwana kuteketudza kana kutaura. Isu tinokoshesa nyaya yokuti munhu uve dunga munhu uri pachako wongouya vasarudzwa vachitorwa munharaunda maererano nenyaya yekuti vanorarama sei munharaunda dzavari mumawadhi akasiyana siyana chitungwiza vana Harare ndokwavabva. Saka changa chingori chirongwa chete chokuva cherechedza vachibva kunzvimbo dzakasiyana muno muHarare nekuchitungwiza. Asi tachitarisawo kutenda Mwari neupenyu nokuti upenyu chipo, chipo chatakapuwa ichoda kuvandudzwa kuponeswa. Naizvozvo tichibatanidza nebindingira remwedzi remwaka wokuti tiri mumwaka kana kuti mumweya wenhemberero. Chero zvinhu zvakaoma munyika, musina hamo mafuta, musina mari, musina zvinokwanisira, musina zvinotengeka. Asi kungodzama nepatinogona napo kuti anenge anwa donwe apedza nyota. Asi uchazvenga achimirira kuti zvichanaka pamangwana.
Avo vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare kuHighfield kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muri yevaimbova mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai yazivisa kuti nyaradzo yavatsvangirai ichaitwa musi wa14 kukadzi gore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemhuri iyi vaManase Tsvangirai vati nyaradzo iyi ichaitwa zuva ravakafa setsika yechivanhu chavo uye ichaitirwa kumusha kwavo kuBuyera.
Iyi memorial ichaitirwa kuBuyera patakachengetedza vatsvangirai. Vanhu vachange vachizoona ipapo kuti ndopatakasiya kuradzika. inova mwana wana kwa nisa kutu wa shuku saka ndofu ngao mukana kutu wana kwa nisa kuona pa garaji kwa mkuu tichaitila kubuwera kwa umani kwa village
vachangirai vaziviso kutu wa Ian Makone vaivasa wira wa vachangirai ndio vaitwa sachigaru we komiti irikutungamira urongwa hwekuronga nyaradzo iyi. Vati vaziviso hurumende batore MDC pamwe nemamwe mapato ezvimatongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira nezveurongwa uhu sezvo vachiti mushakabvu munhu aishanda nevanhu vakawanda munyaya dzekuti muZimbabwe muve neutongi hwejekerere.
Urongwa urukuisa zvinhu zvese kuti senyaradzo yemukuru haisi nyaradzo yekwatsvangirai zvedu inyaradzo iri kutaura kuti izvo vanhu vese you know vari muno muZimbabwe vari kunze vakawandisa ndo urongwa watiri kuita ndo kuti izvo tikwanise kusvika pazuva racho taita line up program inofanira kuti izotevedzera kana chinge takuzoita zuva racho rasvika chaiyo chaiyo remutambo.
Vatsvangirai ndivo vakava mutungamiri weMDC wekutanga payakaumbwa muna 1999 uye vakashaya vari mutungamiri webato iri. Vatsvangirai vakashayikira kuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara zvichitevera kushaya kwavo MDC yakabva yatsemuka zvichitevera kurwira masimba kwakaitika pakapi vatevedzeri vavo vaviri muzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Jimmy Thomas Chiripasi.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato revanopikisa uye vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika muDRC vaFelix Tshisekedi rinoti harisi kuzotambira kumbomiswa kwemisangano yokutsvaga rutsigiro mukati meguta guru pamusoro pekushungurudzwa kwevanhu vanochengetedza runyararo. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vashandisa dande mutande reTwitter kudzivirira pfungwa yavo yekuburitsa mauto eAmerica kubva muSyria vachiti yave nguva zvino yekuti vamwe vachirwa paine kushoropodza kwekukasika kuitwa kwepfungwa iyi. Kubva zvatorwa mhiko nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu, Zimbabwe yaramba yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Kuoma uku kwava kupa kuti nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika dzikurudzire hurumende nemapato anopikisa kuti vataurirane. Iyi ndiyo kurudziro iri kupiwawo nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica neBritain kuti munyika muyeno kugadzikana. Vamunangagwa vakamboimbisa kuti vachaumba hofisi yemukuru webato rinopikisa mudare reparamende, asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda sezvo zvichinzi ZANU-PF neMDC ava makara asingaonane. Vamunangagwa vanoti havasi kuda zvekuumba hurumende yomubatanidzwa sezvakamboitwa nebato ravo paka wana nyika kuzvitonga muna 1980, muna 1987 pakati pePF ZAPU neZANU-PF, uye muna 2008 neMDC panguva iyo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaive panyanga. Asi MDC vanoti naivo havadi hurumende yomubatanidzwa asi hurumende inobata matomu zvichigadziriswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora pamwe nemunyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Tatanga nekubvunza vamangwana nezvemaonero avo.
Oh, vana veZimbabwe vagara vanofanira kutaurirana sevano vagere mumisha umwe chete. Hapana chakaipa asi vakapuwa chitanda chokutonga atisi veZANU-PF. Kana paine zvavanofunga kuti zvoda kutaurirama zvomukoma nomunin'ina navagere mumisha mavo, hapana chakamboipa. Tinotambira kuti veMDC Alliance, vana vemuZimbabwe vane bato ravo rinopikisa reZANU-PF, kana pavanoona kuti pane nyaya dzoda kukurukurwa, tinogara pasi pomuti savana vomunhu umwe tokurukura, asi vakapuwa chitanda chokutonga for 5 years iZANU-PF. Izvi hazvinegoshetiwi nokuti zvakataurwa navanhu.
Vamunzo,
isu nyaya yekuti titaure hatina kana dambudziko nayo, asi chiripo ndechekuti tinotaura nezvii. Tinofanira kutaura nezvinhu zvese zvinonetsa vana veZimbabwe. Chokutanga ndechekuti tinofanira kutaura pachena nyaya dzekubiwa kwesarudzo. Inyaya inofanira kutaurwa iyoyo. Tobvapo totaura nyaya dzezveupfumi, totaura nyaya dzemareforms, totaura nyaya dzeminda, totaura zvakangowanda-wanda. Zviri kuita ZANU-PF nezvataurwa navamangwana ndezvokuti hongu tinofanira kutaura, asi musatauri nenyaya yakati. Izvozvo zviri rongo. Kana tati tiri kutaurirana inofanira
without condition kuti bato rakati ndo rinotonga. You cannot negotiate the people's verdict. Kuti vanhu
vakavota vamwe vakapa.
Anything else can be discussed but not the election. That's simple.
Pindaitidzwa Monzora.
Ndiko kutotanga kukoniwa ikoko. Kana tichiita dzinonzi nhaurirano, tinotaurirana nezvinenge zvichinetsa vana veZimbabwe. Hongu vana veZimbabwe vakavhota vamangwana, asi vana veZimbabwe havaziriwo vakakaunda. Ko munotyei kugara kuzoti
Constitutional Court yakapa verdict? We cannot negotiate the verdict of the Constitutional Court. Vamunzora is a lawyer. Once the court has made a decision, that's the end of it.
Vamunzora.
Kwete, zvatiri kutaura kuti zvikurukurwe nezvazvo, ndokusaka ndiri kuti vamangwana vasatange vati chakati hachitaurwe, chakati hachitaurwe, chakati hachitaurwe, nokuti tichavaratidza kuti zvatiri kuda kuti tikurukure nezvazvo. Mabirwe aya haanei nekutonga kweConstitutional Court. Constitutional Court yakati hapana humbo hwechakati. Constitutional Court haina kutauraba kuti hazvina kubiwa. Yakati hatisi kuona umbo hwacho nokuti maV11 nezvimwe zvanga zvisipo. Constitutional Court haina kutonga nenyaya dzeZBC yekuti ZBC yaikava ZANU-PF chete. Zviri mumareports emaobservers akaunzwa nehurumende.
Pamangwana,
ZANU-PF hairambi kutaura navanhu veMDC Alliance. Asi you cannot negotiate the verdict of the people. Vamunangagwa is the legitimate president of this country, that's the bottom line. Tabva ipapo kana paine zvimwe zvinoda kukurukurawo kuti nyika yedu tingagarisana sei zvakanaka, tingakurukurawo zvedu. Izvo hatirambi. Tofanira kutaurirana savana vagere munyika yavo, and that's the reason why we go to an election. Zvokujairira kungopinzwa mumainclusive government zvakamboitika izvi, tijairira chisingaitiki. That's the reason why vanhu vachienda paelection, there will be a winner, there will be a loser. This time around, the winner is ZANU-PF. The loser is MDC Alliance.
Vamunzora, hanzi hatinoda zveGNU izvi.
Isu hatina kumbobvira tati tinoda GNU. Isu tinoda zvinoda vana veZimbabwe. Saka isusu tiri kuti ngatitauriranei. tichitaurirana tichigadzirisa zvinonetsa vana veZimbabwe. Ndokusaka takati pa 5-point plan yedu yekuti tinoda kunotaura nezvakati zvakati. Tiri kutaura nenyaya yehupfumi, tiri kutaura nenyaya yekubiriwa kwesarudzo.
Vamangwana rekupedzisira.
Ndinopedzisira ndichiti chini chakanaka kuti vana veZimbabwe even vaita maelections vataurirane, asi you cannot negotiate the verdict of the people.
Avo vange vari munyori wezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana, manzwa zvekare kubva kumunyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Manguza, nasi vazivisa paramende kuti munyika mune mafuta emotikari akawanda, uye vanhu vanofanira kuashandisa zvinomwero. Vatiwo mitsetse iri pamagaraji mazhinji inokonzerwa nekuti vanhu vari kutenga vachitya kuti achashaika zvekare. Gordon Manguza anotipa nyaya inotevera.
Achipa humbo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzemafuta emotikari nezvimwe, vamanguzha vati nyika yakatenga mafuta akawanda zvekuti vanhu havafaniri kutenga mafuta zvematyira sezviri kuitwa pari zvino. Vati bhanga ravo rine zvirongwa zvekutenga mafuta kubva kumakambani akawanda, uye pari zvino makambani emafuta ari kuendesa mafuta aya kumagaraji mazuva ose. Semuenzaniso, vati kambani yeTraffic Gura inounza munyika mamiriyoni 10 nemana ema rita emafuta ayo inoendesa kumakambani ePuma, Redan, CMD, Trek neGenesis pasvondo rega rega. Panguva imwe cheteyo total ichiunza mamiriyoni 10, engine ichiunzawo mamiriyoni manomwe, kwozotiwo IPG ichiunza mamiriyoni manomwe. Vatiwo kune mamwe makambani akawanda anopinzawo mafuta munyika achiwana rubatsiro kubva kuRBZ. Vamanguzha vati kunyange hazvo nyika ine dambudziko rekushomeka kwemari yekunze, bhanga ravo riri kupa makambani anounza mafuta munyika mari inokwana kutenga mafuta anokwanira nyika yese.
Yes, we are assuring the nation that the fuel situation.
Hongu tiri kuvimbisa nyika kuti ine mafuta akawanda. Hongu tiri kuvimbisa nyika kuti ine mafuta akawanda kana vanhu vakashandisa nenzira kwayo. Tiri kuyambira vanhu kuti vasatya kuti mafuta anopera, nekuti kune mafuta akawanda kumatangi ekumasasa pamwe nemamwe ari kupombiwa kubva kuMozambique.
Zimbabwe inoda zana nemakumavire mamiriyoni emadhora semari yekutenga mafuta mwedzi wega wega. Vati mitsetse iri kuoneka zuva nezuva pamagaraji inokonzerwa nekuti vanhu vari kutenga mafuta vachinochengeta nekutengesa pamikoto sezvo vachitya kuti anogona kuzoshayikwa.
There been panic buying in Zimbabwe, which everyone knows about.
Vanhu vari kutenga zvematyira kubva muna kumeguru, ndizvo zvakakanganisa mamiriro ezvinhu zvekuti kunyange munhu ane tengi riri pa 3/4 akaona garaji rine petrol anobva atonomira mumutsetse kunyange zvinenge zvisingakodzeri. Vanhu vanoita izvi nekuti vanenge vachifunga kuti mafuta acho anenge asipo mune ramangwana.
Vatiwo huwandu hwemotokari hwakakwirawo zvakanyanya zvekuti munyika mave nemotokari zvinosvika miriyoni nemazana masere. Mukuru weZimbabwe Energy Regulatory Authority vaEddington Mazambani vaudzawo komiti iyi kuti pane kudiwa kutora matano anopedza dambudziko remafuta iri. Vati panodiwa kumutsiridzwa urongwa hwekuti pashandiswe mabhazi nematireni kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vanoshandisa motokari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kota rezvemari vamutuli mwe vakazivisa nezuro mazita evanhu vatanhatu vachange vari mubhodhi idzva reZimbabwe Revenue Authority ZIMRA. Vanhuve vati sachigaro webhodhi iri vachave muzvina bhizimisi vakalisto Chokonya, mutevedzeri wavo ari amai Josephine Matambo. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri ndi vaGeorge Guvamatanga, vaIsaac Kwesu, Memory Nguwi naDr Morris Mpofu. mutungamiri wesangano revanotenga vachitengesa reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti kunyange havo vachiremekedza vajokonya semunhu anoziva zvemabhizimisi vajokonya havangakwanisi kupedza uori huri kuzimura nekuti uori uhu hunobva kumusoro-soro kwehurumende kunova iko kunofanirwa kutanga kugadziriswa vajokonya vaudza Studio 7 kuti vange vakabatikana nokudaro havakwanisi kutaura nesu tabata vajuru kuti tinzwe maonero esangano ravo
hongu kubodhi nyowanoreriko tinotenda nemaefort angava ari kuitwa na minister Ncube kuti pamwe economy yeZimbabwe ingamira zvakanaka tinoona kuti vakanisa njoponya ndo vaitwa chairperson webodhi iroro but mashandisiko atinawo isusu muzimbabwe haasi emachairperson ari kutaurwa nezvavo siri kunyanya tatakaura nezimura iyoyi zimura dambudziko riri pamabhodha nepane dambudziko guru ratirosangana naro isusu sevanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika saka dambudziko guru racho iro ndere pabhodha kudarika vana vajokonyawo
munoona here sokuti vangakwanisa kufambisa zimura nenzira inotarisirwa nevazhinji
hapana zvinhu zvavanokwanisa kuchinja ka tinotofanwa kuchinjwa kubva kumusoro-soro chaiko chaiko kunzo kunofanwa kuti kuchinjwe zvinhu corruption ngaipere kubva kumusoro-soro kwete kuti ana vajokonya pane zvavanokwanisa kuita vajokonya hapana chavanokwanisa kuita because mabhodha aya vanzwa nawo vaneta nawo mabhodha akasiyana-siyana aya saka tinoda kutotizoreta izvovo maoparitiro anoita hurumende yezimbabwe kuti corruption ipere kubva kumusoro kwachona ikoko dambudziko redu ndere maofficials ari pamabhodha ukaenda pabed bridge or uri kuitwa pabed bridge kana vanhu vakapinda nekumashedhi unonzi kwana malume uku unotoona wega kuti ana ajokonya havazvigoni wori watopo hwaane zimura bedzika hauchatoiti hauchisiri hwekuti hungade kana vana ajokonya navanzvadzi Josephine Matambo
saka mofunga kuti nyaya iyi yobatwa sei
nyaya iritongo ipo nje inofanwa kutogadziswa kubva kuna maministers yesekatevo because ndo vakurukuru vakuru chaivo vehuori
avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa gadziriro yezororo rekisimusi negore idzva iro iri kuitwa munyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC
I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going to put a cabasana. Sara Gade. And I'm not going to be doing a kurura. I'm not going to be doing a kurura. Sara Gade. And I'm not going to be doing a kurura. No saka materini.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinosvitsa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemari vamutuli Ncube mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanosangana nevakwegura pamabiko okupemberera zororo rekisimusi Governor webanga guru renyika wa John Manguza wanoza komiti ya paramende kuti nyika ine mafuta ezimotikari akawandisa. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare makwana. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.